Moma hotera senzimbo dzinowanzo kusasanirwa nevakawanda mange muchiiswa makondomu senzira yekudzivirira kupararira kweHIV asi izvi zvakamiswa nguva pfupi yapfuura mushure mekunge vechitendero chechimuslim vatsutsumwa nazvo mumwe mukuru munational aids council vaamin mupofu anoti izvi zvave kukanganisa mabasa avo ekurwisana neHIV aids sachigaro vesupreme council on islamic affairs muzimbabwe sheki ishmaduwa vanoti ichokwadi kuti vechitendero chechimuslim havafariri zvekuti makondomu aiswe mumahotera vachiti izvi zvange zvave kuitwa nemamwe mahotera muzimbabwe vanoti kukurudzira kushandiswa kwemakondomu kukurudzira upombwe
isusu kwatiri manje hatichiuse condoms because mwari akataura kuti upombwe hauniwe tikatichisozai condom we are promoting kuti aiwa ichisiyai asi itaine nzirai saka Qurani inotitaurira isusu clearly kuti usaite cheupombwe
sheikidwa vanoti chitendero chavo chinosungira kuti vanhu vasaite zvechipambi vamire nemudiwa mumwe chete uye vasapinde pinde vachiti izvi ndizvo zvaita kuti HIV isapararire zvakanyanya munyika dzechimuslim vanoti kunyange hazvo mahotera mazhinji asisina makondomu pachine zvakawanda zviri kuitika maari zvisingafadze
Mahotels avo they are not observing international standards mamwe acho akawanda acho huvani munoona imomo mamwe acho hachisiri mahotera ava manight club muchaona mamwe acho akuitwa yekubhukiswa 1 hour zvine zvongoti munhu anouyawoko nechoupombwe chake 1 hour arova rwaobuda there are ways muslims we cannot entertain such classes
vanotiwo vanonzwisa basa renational aids council asi zvakakosha kuti venational aids council pamwe nevemahotera vashande nezvitendero zvose pazvirongwa zvavo mubasa ravo kuitira kuti vanhu vese vafare asi munyori mubazi rezveutano dr gerald gwinge vanoti zvirongwa zvenational aids council kusanganisira chekupa vanhu makondomu zvakakosha chose mukurwisana nehiv uye zvinofanira kuremekedzwa nevanhu vose dr gwinge vanoti hausi mutemo wehurumende wekuti mahotera asave nemakondomu
hausi mutemo wehurumende ndemutemo unoshanda mukuru mutemo wemuno zvinenge zvichingoti kana mukaitawo muenzi munoita richasinoindira nomuenzi iye asi paanobva munosara muchiita kazva munofanira kuita havasi vese vaenzi vasingati kuvaona makondomu iyaya saka tinenge tichikumbira vanotiranira mahotera achona yaya kuti vaite maadjustment yavo vakananga nawo ne the national program but at the same time taking care of their visitors these visitors come into those specific rooms which they can very clear of those things
sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano dr ruth labode vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vachisungirwa kushandisa makondomu makondomu aya haafaniri kuva pose pose mumahotera zvichakadai mukuru wezimbabwe council for tourism iyo inomirira vane makambani anoona nezvevashandi kusanganisira mahotera vatichwingwiri vati sangano ravo rinotsigira zvikuru basa renational aids council uye vakazvipira kuita zvese zvinoita kuti nyika ifambire mberi nekudzivirira zvirwere vati handi nyaya yevanhu vanobva kunze chete iri kuita kuti vemahotera vasaise makondomu vachiti mahotera inzvimbo dzinopindwa nemhuri nekudaro makondomu haafaniri kuonekwa pese pese vahwingiri vatiwo vanhu havarambidzwe kushandisa makondomu uye mamwe mahotera anotori nezvitoro zvinotengesa makondomu nezvimwe pataenda pamhepo tange tatanzwa kubva kubazi rezvekushandirwa kwenyika umbowo kubva kuunaid hunoratidza kuti nyika idzi dzine vanhu vashomanana vane hiv kana zvichienzaniswa nenyika dzemusubsaharan africa dzakaita sezimbabwe uko vanhu zvikamu gumi kubva muzana zvevanhu vese vaine hiv ndakamirira studio 7 muharare ndini ivan chifera